yakatangira ya, ya, pakuti hanzvadzi yangu inini yaivebato rembu saka akashaika ari kuchitungiro paauya kuzorigirwa kumusha saka akauya nevamwe vake vavanobata nawo saka kuuya kwavakaita ikoko ndoko vakatangisa nyaya yese yekuti ipa muzvibomedu matogara ndinezanzira saka iye havadi kunzwa epati inowanika muzvibomedu saka musi wa 25 ndopavakationa tiri kwamushandira gudo kuboendi yedu chaiye kuchristmas saka ndopavakatanga nyaya dzavo ndopatakataura kuti takati amunhu anozotsvagira chii kwaanoda pati yaanoda ndopavakabva vatanga kunoitana nesu ndopatakabva tapedza vatanyarara bva wabuda panze vakazouya vari 2 vakasvika ndopavakatyotora vakati nyai kuno panze tabuda panze takaona paine gurumwandira revanhu ndopavakatotanga kunyora
saka makakuwara zvakadii
mumwe wangu akarohwa shaya ndodzi dziri kunyanyorwadza nembabwe nemusoro vaiga vachitsika musoro vatirawo kudaro kwangu aguma 2 dzemusi wa 26 dzemasikati ndopa takaenda kupolice station yomahosekwa nomangara tamhangara kumahosekwa kuya kuya havana kuvhura dzose vakatitangai maenda munorapa kuhospital moya nenhuri tsamba yadhokta kuti makakuvara sei taenda kumahosekwa kuya kuhospital kuti tirapa dokta pamba sina ndopa takabva tangodzoka kumba pamba sina zvataikwanisa kuita
saka mazodzokera here kumapurisa kana kuchipatara kuti muwane gwaro iro
pane vakazotibatsirawo vakazotitora vamukwenzi ndovakatibatsira kuuya kuHarare kuenda kumavhidhi ndokwatarapwa tabaiwa majekiseni nekutorwa maexray asi haasati abuda
saka tingati here mhirizhonga yadzoka zvakare mudunhu menyu
ya ichokwadi nezvi ndozvazviri kutoratidza nekuti apa tatasa nemaelection saa zvakutongoratidza kuti ndozvitongoripo
saka mune zvamuchaita here
sofa tabatsirwa tamirira kuti hanzi imuso yefriday ndopatabuda manhiri nacho maafdazvitowa tazoenda kumapurisa kwacho